satani, ibashure kwangu, chienda satani, ibashure kwangu, chienda satani, ibamberi kwangu, chienda satani, ibamberi kwangu.
Aí, gente.